kuti titenge mari kuti mukana iyoyo wavhurika chekutanga tinoda kuti vateereri vedu vanzwisise kuti kana tichiti humanitarian aid tinorevei tinoreva kuti munhu anofanira kubatsirwa nekuti munhu zvisinei nezvaanodayira zvisinei nepolitics dzake zvisinei nechinamato chake zvisinei kuti murume mukadzi kungoti munhu ndo human being ndo panobva wedzere kuti humanitarian saka tinofara nepamusana pekuti rubatsiro rwunoenda rwusina judgment yekuti iwewe hatikupi iwewe tinokupa kana kuti tinotaridza kuti iwewe uri kubhuhwa nekuti unoita zvakati kana kuti unodayira zvakati
tingatarisira here kuti panokwanisa kuwanikwa mumwe mukana wekuti motokari dzese 200 dzakamirira kupinda nerubatsiro dzingaonekwa dzichipinda dzose
ndiri kufunga kuti zvinogona kuitika chisingade vanhu vanounza rubatsiro urwu runenge ruchinzi humanitarian havadi kuti vanhu vematongerwo enyika vapindire munyaya dzechikafu ichi havadi kuti vanhu idha vehamasi kana kuti vapi kana kuti ivo veisraeri vaisu tinodistributa chikafu ichi zvikadaro ndo zvinonyanya kukonzera kuti rubatsiro rwusasvike asi chechipiri pane inonzi vanhu ivavo vanofanira kunge vari sefi hapafaniri kubhombwa hapafaniri kurwiswa saka ndo chimwe chiriko chekuti mapato aya ari maviri tinodayira kuti anoremekedza chitenderano ichi chekuti paseji iyoyoyo itangira pabhodha po pakamira mamwe marori kudhamara kuenda kunosvika ma7 points anopihwa vanhu pashaye disturbance
takaonawo ivo vehamas vachiburitsa muutapwa zvizvarwa zveamerica zviviri nezuro zvino zvingatarisirwa here kuti zvingaenderera mberi tichinzwa kuti vane vanhu vangasvika ku200 vari muutapwa hwavo
izvozvo ndo zvinofanira kuitwa because in the first place vanhu ivavo havaifanira kutapwa nepamusana pekuti hazvitenderwe nemurawo wepasi rose kuti munosenzesa vanhu chekutanga sezvidziviriro inonzi human shield saka kutora vanhu muchivaita human shield hadzisi tsika dzekurwisana muhondo dzinogamuchirwa masoja anofanira kurwisana pachavo vachiurayana pachavo vasingaende kunopedzera shungu kana kubatisa kana kuishandisa vanhu vasiri masoja.